Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera gunyana 15, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vafa nechirwere chekorera kusvika pari zvino muguta reHarare chete. Sekutaura kwevakanofanobata chigaro chemukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Clemens Duri. Ukuwo bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika zviuru zvina munyika yose. Dr. Duri vanoti kunyange hazvo vachigutsikana nebasa riri kuitwa mukurwisa chirwere ichi, vari kukumbira vanhu nemasangano ekunze kuti vabatsire mukurwisa chirwere ichi.
Yatinoziva ndechekuti mvura yeunderground yemupasi ndiyo yanga iri contaminated, yakanga yakasviba, yakasvibiswa nesuweji yanga yapwanyika pasi apo. Ndo zvakaita kuti vanhu vanga vachitora mvura kubva mumvura yepasi, underground water, ndo vakazopesa vane chirwere chekorera.
Pari zvino vanozikanwa kuti vakafa nechirwere ichi muHarare vangani?
Ndeurombo kutsanangurira kuudza ruzhinji rwenyika kuti 28 vanhu vakashaya pamwe nekuda kwechirwere chekorera. Pari zvino tine vanhu 52 vatakakonfirma kuti vane chirwere chekorera muHarare.
Muri kugutsikana here nemafambiro ari kuita zvino?
Tiri kugutsikana nekuti munhu wese ari kuisa musoro pamwe chete. Tiri kuedza kubatirana neshamwari dzedu nesuwo wese tovhara tichiedza kuita zvatinogona. Hongu hatingagoni kuzoita zvese, asi vanhu unatoona kuti vane chidero chekuti chirwere chipedzwe zvamuchose.
Pane matambudziko here amuri kusangana nawo?
Tinawo matambudziko aripo ekuti isu tiri kushaya zvimwe zvezvino ngatibatsire kuti tikwanise kuita izvi. Naizvozvo tinokumbira mapartners nevanhu vari kunze kwenyika kuti vaizobatsira kurwisa chirwere chekorera ichi, chirwere chetsvina. Saka naizvozvo tinoda kuti izvozvo zvigadzire.
Chii chamunotarisira kuona mumazuva mashomanana ari mberi aya?
Tinotarisira kuti nhamba dzevanhu vari kuafectwa nechirwere chichinge chadzikira. Tinoziva kuti kwekutanga kwatakatanga takaudza vanhu kuti vanenge varwara ngavauye kuzvipatara zvedu. Saka naizvozvo tiri kuvaona vanhu vakawanda vari kuuya, asi tinoda kuti izvizvi vanhu vakuzviziva. Tichaona kuti vashoma vachange vakuafectwa nechirwere ichocho. Naizvozvo ndozvatiri kutarisira kuti zvinge zvichiitika.
Ko, nyaya yevanotengesera mumigwagwa yakamira sei?
Ini ndinongotaura sana chiremba. Tinoziva kuti kana munhu ukashandisa mvura isina kunatsa zvakanaka, wogone kutengesa chikafu chako kufunga mvura yaunoshandisa kana ine utachiwana hwekorera. Korera iyo inonetsa kuigadzirisa. Vanhu vanotengesa pasina kuti pasine designated zvinonetsa kuti vanenge vachishandisa zvinhu zviri inspected. Tinoda kuti vanhu vatenge chikafu mune nzvimbo dzakatarwa kuti ndo dzavanotenga.
Zvikunetsei here kuti mitambo yenhabvu iri kuenderera mberi vanhu vachiungana pamwe chete?
Idambudziko rekuti vanhu vanogona kuungana kati kazhinji tinowanzomapurisa tivanowanzotibatsira kutiziva kuti vanhu vanoungana ndevapi vacho. Asi isu tinoti kana muchinge maungana tiregai kubika chikafu chinoshandiswa nevanhu, uyezve kana tichandisa mafuruto kana zvimwe zvatinenge tinazvo ngatimekei chio zvagezwa. Kana tichagezera mvura ngatimekei chio mvura iri safe.
Dr. Duri, chimwe chamungada kuti vanhu vazive chii?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti korera chirwere chinokwanisa kudzivirirwa nemeni kana tikatizadzira chaizvo dzinoita kuti tichengetedze utano utsanana. Pane munhu unotangira kubva pamunhu uyezve muri kungo respecta kuti ina chatenga chikafu chisina kugezwa kana chitora chikafu zvofana kugezwa kugeza kumeka kuti mvura iyoyo yaboiliwa mvura yekutora iri safe aditi
Abo vange vari vakafano bata chigaro chemukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Clemens Duri vachitaura vari parunare muHarare. Vanotengesera mumigwagwa yemuHarare vanoti havasi kuzobva munzvimbo dzavanotengesera kudzamara hurumende yavapa mabasa kunyange hazvo hurumende ichiti iri kutyira kuti chirwere chekorera chinogona kuramba chichipararira kana vanhu ava vakaramba vari munzvimbo dzavari kutengesera idzi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanorarama nekutengesera mumigwagwa yemudhorobha reHarare vanoti havasi kuzobva mumigwagwa mavanotengesera vachiti vari kutotsvagawo kuraramisa mhuri dzavo. Mumwe wevanhu ava ndama Lidia Wenjere, avo vari kuramba mashoko ekuti vanotengesera mumigwagwa ndo vari kukonzera kupararira kwekorera.
Inini hangu handivirirani nazvo, zvinoda patanga pawanikwa strategy yekuti mavhenda aitei muupenyu kana kuti pavhurwa maindastri here kuti vakwanise kunoshanda, because ukamubvisa seizvo zvine ndikabuda munomu ndoendepi ndonogara kumba wana wodyei. Korera iri kukonzerwa manje nemapaipi, ndoona kunge mapaipi agarisa anoda kuchinjwa. Haa, mabvenda akonzeresi korera.
Izvi zvatsinirwa naamai Roselyn Stole, avo vanotengeserawo pakati pedhorobha. Vafarai Kombiro vanoti zvavanotengesa hazvidyiwe, saka nokudaro hapana chikonzero chekuti vadzingwe mumigwagwa.
Matoro ati kuita tezitambi ratichiti zizi wai amusengu kuti matiti tibve mustriri nekuti isi kutengesa zvinhu zvisingadyiwe zvinokonzeresa korera. So isi tiri kuti zizi kana mati isi tikutengesa mabhegi nemabhuku nechichi nebhutsi nemabhande tobuda mustriri chiti paipo kuenda pakuti titengeserewo pakati nhake panosvika wanhu, kwete pakuti motisa kusango usingasviki wanhu.
Mumwe anorarama nekutengesera mumigwagwa vamunyaradzirimbi vati hurumende inofanira kutanga yavhura makambani kuti igozodzinga vanhu mumigwagwa.
Tiri kurwadziwa zvisingaiti, tiri kurwadziwa yaamho nenyaya iri kuitwa nehurumende yaED yekuti tiri kudzimba mumarodhi. Isusu tiri kuda kuti tibatsire mhuri yedu, tiri kuda kuti tione ndiwo mabasa chete atakwanisa kunge tinawo kubva pakanzi tichawana mamiriyoni emabasa. Saka semavhenda tabvumirana ende tichawirirana kuti hatisi kuzobuda murodhi ende hatisi kuramba kutengesa, ticharamba tichingotengesa tichienda mberi kuti zvinhu zvinake, nekuti nyaya iripo haisi nyaya yekorera. Korera yakabvira kare iriko bva 2008, inyaya yehurumende isingachadiwi. Hurumende yaED haichadiwi, ndo iri kukonzeresa korera. Hurumende yaED ndo chete yatiri kuti hatichadi. Isusu tichatengesa kusvika zvanaka, ticharamba tiri murodhi kusvika zvanaka semavhenda.
Mashoko aya akatsinirwa nameya weguta reHarare vaHebert Gomba, avo vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanhu havafaniri kungodzingwa sembwa mumigwagwa.
Chinhu chekutanga chinofanira kunzwisiswa ndechekuti nyika yedu haina mabasa, haina kumira zvakanaka. Dambudziko iroro harigadziriswe neCity of Harare chete, hurumende isina zvairi kuita. Chekutanga ndechekuti isusu tichikurukura nevanhu ivavo, hurumende ngaitsvage mabasa, ichivhura mabasa. Ndokuti dambudziko iroro riti otherwise tinongoramba tichienda mberi tichingodzingirirana, iwo vachidzoka vachidzingirirana vachidzoka. But it's a good iko zvezvi tiri kutaurirana navo kuti vachengetedze utano pane zvavari kuita, which is key.
Asi zvave kuita kunge pane kusawirirana mukanzuro yeHarare, sezvo mutauriri wekanzuro iyi vaMichael Chideme vakaburitsa mashoko ekuti vanotengesa vanga vapiwa kusvika nhasi kuti vabude mumigwagwa vasingadzingirirwe senzira yekurwisana nechirwere chekorera, vachiti izvi zvichaita kuti dhorobha rigare rakachena. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Brian Nichols, vakashanyira muzinda weStudio 7 muAmerica nezuro vakaita hurukuro nevashandi veStudio 7. Mushure mezvo vakazoita hurukuro naMarvelous Mhlanganya huye pamusoro penyaya dzakawanda. Ambassador Nichols vakati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona napo kubatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, zvikuru korera yanetsa.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done.
Ndanga ndichishanyira bazi rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control muAtlanta, uye ndakava nemukana wekutaura nenyanzvi dzeutano idzi. Tine ukama wakanaka chose neZimbabwe munyaya dzeutano, uye ndakanzwa kufara nemushandira pamwe uri kuitwa nehurumende yeZimbabwe neCenters for Disease Control.
Ambassador Nichols vakatiwo chinhu chinokosha kuti vanhu vawane mvura yakachena.
Cholera is a preventable disease, and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean potable water.
Korera chirwere chinodzivirirwa. Chinchakakosha ndechekuti vanhu vawane mvura yakachena. Tinoda chaizvo kushanda nevanhu veZimbabwe mukusimudzira kuwanikwa kwemvura yakachena.
VaNichols avo vakatsiva vaive mumiriri weAmerica kuZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr., vanoti vari kudzokera kuZimbabwe svondo rinouya, uko vachaenderera mberi nebasa rekuona kuti America yabatsira Zimbabwe. Vakati vari kufara kuti pave nemushonga uchapiwa vanhu senzira yekudzivirira chirwere chekorera.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Pane mushonga wekunwa unogona kudzivirira korera. Kunyange hazvo usina simba rakanyanyisa, mushonga uyu unobatsira zvikuru kudzivirira korera. Uye munhu anogona kupora nekuchimbidza kana achinga abatwa nechirwere ichi. Uye tiri kushanda nehurumende yeZimbabwe mukuwanira vanhu mushonga uyu. Tinovimba kuti vanhu vanodarika mazana matatu ezvouru vachawana mushonga uyu.
Pamusoro penyaya yekorera, Ambassador Nichols vakatiwo Zimbabwe ikazadzisa zviri mubumbiro rayo remutemo rakatambirwa muna 2013, zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende pamwe nemakambani avanoridzana nawo zvinobviswa nehurumende yeAmerica.
Direct from Washington, the voice of America.
Ongororo yesangano reWomen and Law in Southern Africa, Zimbabwe, richishanda nerimwe sangano rekuSweden, inoratidza kuti kunyange hazvo bumbiro remutemo richipa madzimai kodzero dzekuti vawanewo zvikamu 50 kubva muzana paminda, izvi hazvisi kutevedzerwa zvachose. Ongororo iyi yakaitwa muna 2017, uye chinangwa chaive chokuona kuti zviga zvebumbiro remutemo zviri kuzadzikiswa here. Chinangwa chaive chekudzidzisa madzimai nezvekodzero dzavo. Ongororo iyi yakaitwa naDr. Manase Kudzai Chiweshe naDr. Sandra Batasara vekuSociology Department paUniversity of Zimbabwe. Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Chiweshe kuti tinzwe zvizere.
Chakaita kuti tinyaita ongororo iyi ndechekutizvo mukatarisa constitution zvairi kutaura iri kutizvo 50-50 allocation between men and women. Saka chatoda kuziva ndechekuti tichienda kumberi. Remember, panguva yacho iyoyo ndopakambotanga tsanangudzo kuti paratwa land audit, zvinogona kuitwa downsizing. Saka panga paine opportunity yekutizvo pachabuda imwe land ichabuda, kana kutizvo padownsizing yemafarms pachaita land available. Saka tinonzwisisa kutizvo 50-50 yataurwa muconstitution iyi, pane mamekanisms here aripo so far ekuinsure kutizvo yaitika. Nekuti mukaona mukaenda tikamutesa nevanhu vari paground vari kutaura kutizvo some of the key findings, vakati havasi kuziva kutizvo pane provision ye 50-50 ministry iri kutizvo mawaiting list akadhominitwa nevarume, saka todini varume ndovari kuapply vakadzi vacho havasi kuuya. So that was one of the key issues to understand in terms of access yevakadzi to land, agricultural land specifically, kutizvo zvakambomira sei neconstitution iyi. Patsvakurudzo yedu yanga isingori chete paconstitution, takaenda futi kumacommunal lands tikatatarisa futi kuti constitution zvairi kutaura andit ine provision constitution yekutizvo we must respect traditional institutions. Yozotizve paimwe painotaura kuti aiwa hapana mutemo wekuti izvo vakadzi vanodzvanyirirwa unobuda muconstitution inoyi panyaya dzeproperty neinheritance neland access. But isusu tiri kuti izvo kumacustomary areas uku, nekuti minda iri kunzi ndeye mhuri kana kuti ine mazate guru, pane zvakawanda zvinoitika zvekuti izvo vakadzi anonzi mutorwa akaroorwa, saka hakwanisi kuwana munhu amunoyi. kana kuti uyu mwana wedu acharorwa pane kumwe kwachaendesa kakwanise kuwana munda. Vakarorwa vakarambwa vai vakadzoka vanongopiwa kamunda apapo bhati kuti vanyatsowana munda chacho yekunzi uyu ndo wake uyu zvinonetsa kumarwa ikoko.
Saka makatora nguva yakareba zvakadii muchiita ongororo renyu?
Ongororo redu takaita about a month tichiita tichiita ongororo rei. Takanyanyoconcentrata kwamakoni Rusape nechi
Dr. Manasi Kudzai Chiweshe vakanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vange vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Misha inodarika milioni imwe chete haina magetsi nhasi mumatunhu eNorth Carolina neSouth Carolina muAmerica zvichitevera kurohwa kuri kuitwa matunhu aya nedutu mupengo reHurricane Florence. Sangano reNational Hurricane Center rinoti dutu mupengo iri riri kuramba richikonzera mafashano emvura akanyanyisa. Dutu mupengo iri riri kuita makiromita makumi masere paawa imwe chete. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa isu nyaya yaamai Nyaradzo Makamure avo vakashayikirwa nemurume wavo vaCampton Makamure mugore ra2000 asi pari zvino vasati vawana pfuma yenhaka. Tabata gweta raamai Nyaradzo Makamure muzvare Jesse Majume nemukatitsananguriro kuti zviri kufamba sei panyaya yaamai Nyaradzo Makamure.
Pane nyaya dzinobata chaizvo mwoyo dzinorwadza dzekuti vanhukadzi vachirikadzi dzinotadza kuwana ndingati kodzero yadzo pamutemo nekuti zvinoitika vanhukadzi vanosirarama upenyu hwakati rebei kune chirikadzi dzakawanda kupfuura tsvimborume. Saka dambudziko rinobata vanhukadzi zvakanyanya nemamiriro akaita upenyu. Saka nyaya yakafanana seyamai Makamure inotosuwisa nekuti vamakamure vakashayika mugore ra2000 pane makore gumi nemasere vashayika. Asi nanhasi urongwa hwekuparadza nhaka yavo hausati hwatombodii kana kudii. Ndakakumbirwa namai Makamure ndine mvumo yayo kuti nditaure izvi kuti ndivamirire munyaya. Saka ndakati ndikutokatyamarona zvekuti makore esaya chii chiri kuitika. Vamboedzawo kuenda uko neuko vachibvunza vachitsvaga mamagweta but vamwe vachiita kunge vachibududza nekuti ini vamakamure vakatondidzidzisawo ndiri gweta handiti. Saka vamakamure ndivo vamwe vemagweta makuru anga ane mukurumbira vaidzidzisa ini ndivo vakatondidzidzisa yainzi History of Roman Dutch Law kuUniversity of Zimbabwe. Saka uye zvavakabvawo mukurumbira nekuita zvematongerwo enyika ndo vakatanga nekupikisa hurumende yakanga iripo mapato ainzana na Forum for Democracy in Zimbabwe zvakadaro. Saka zita pamwe zita iroro ndori kunetsawo Makamure asi ivo vanhu vakaita samai Makamure nemushakabwe murume wavo vanhu vanga varivo pamusorosoro kana zvichinetsa kudai zvekuparadza kwenhaka kuzotiwo kune vamwewo vaitori pamwe kure vasina vavanoziva kana vasingazivikani zvinotonetsawo zvakatiwo. Nyaya yavo hongu yatinetsa yapedza makore ese asi zvinofadza kuti munyaya yepfuma iyo yenhaka ivo vanotovawo pazita ravo riripo pamatitle deeds emba noti imba ndoya chinhu chikuru chavanga vainacho asi ivowo vakanyorwawo pamatitle deeds. Saka ndinodada navo nekuti vakadzi vashoma vanozonyanyotambudzika zvakanyanyisisa. Zita ravo rinonge risitomboripo zvachose pamapepa anonyorwa kunzi imba ndeyani.
Imi sagweta munoyambira chii madzimai vanenge vapinda muyanano?
inche kutanga nukuzi ote wa nukazi vasa pinde mnya na nuwasina tamba yuru mende inotala uti ningi ningi Jane akarorana na Peter ngapasa topindo muwana nupasina tamba yuru mende tamba yuru mende yore inonji mchato yaka kosa isunga mbobiri panu wanongo bitiru wapuma uo garasha uo vasina pepare uru mende are mangwa na wanu netekele ya wanu tukuti neta wa isusuma kweta nukini ya za wazi nenge za ku neta kuru nura pa masungi kia zi nenge za kaita sanduweche kutanga nishambira shakare wa bereche wa rugu terela wanewa na wawa wanasikana tuwa yambira kutipate panu ya mkwasha ajita trakira ikuno musa mmanye kungo tambira puma musa ngato rongi niku mbetila mwanasikana wenyu kuti tamba ya uru mende mchato ane wana kupi Noto lakuti muto taura inini wabereki, wanamai, wanababa, wanate, teraka terer. Kuti nae mkwashi, mchato uriko rini. Kote kutujazo, kuti wanamutu omese wakunzi, iwewe ate kupi mchate. Mkuto kaurisa mwanasika na wenye kuti upenyewe wanukazi wakati wome. Shipiri, nuyambira wanukazi, kuti vati kanavaye pinda mwana na wanyewe sa mchato. Kama uone kuti pese, panotengwa puma imumu shaumu, wawane kuostarabu, zipo. Kuto wane wangwa wanukazi mungi wanitoshanda wa shisa mariza wa ase wona wanyore sastari murumi iyo shai kwa pazwi zino kuna kuzoneta ni kutu kunyanya pa wanu kawano paraza na nerufu tunga ze wanu zinosiana kuwa ama zinunguwa shunono neta iwe shepaka zoita o murumaka kundotora wangu wakazi waka liya gabi wengu chungo shanda bikita lako uli chungo zo jio sharole waka ngwara ino ya mbira kutu wanukazi kawa ito uti wanyore iwo mawilo avo pachesho avo uye shiva kuziroka na wanarume utiwa nyere mawimu tuka nyora uye pana anunzi ekuseketa anofambisa nye parazanaka anogara ato hepo apazo niwi kuti master we haikoti wanunge wari wano kambisa mtemo uwe parazanaka anunzi administration of state ex watozo koke mu kamusa ngano kemuri utiwa nararonga nuti njiani achava aninga jitunga mirira
Aiwa, nguwa edu ndiyo ya itashanje. Tunukutenda imu shareje si majome. Kungemanga muinesu, pano pachirongwa chedu, chinotarisazvo nosanganane vanhukadzi muupenyu.
Aiwa, mchitende.
Chirongwa iji munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Tochienda kuchirongwa che upenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve dambudziko rechirwere chekorera iro rabata maguta akati wandei munyika. Muhurukuro yedu tiri kutarisa zviri kuitwa nevanotengesera migwagwa avo vanonzi vane chekuitawo nekuparadzirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekutengesa zvekudya. Tabata mukuru wesangano Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET Vasamelo Wadzai. Tunogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaWadzai.
Tinotenda.
VaWadzai tinoona kuti guta reHarare nemamwe maguta ane nhengo dzenyu ari kusangana nedambudziko rechirwere chemanyoka chekorera pamwe cheto netyphoid. Imiwo sevanotengesera migwagwa kana vanorarama nekutengesa makamirawo papi panyaya yedambudziko iroro.
Tinoda kutanga uno kuchema kwatinako seboka nevamwe vari mumo dzeZimbabwe dzatirikubva. Kushaika nenyaya yekorera netyphoid yadai kupararira munyika mose. Isusu maonero atinozviita ndeyekuti korera inokonzerwa nekusawanikwa kwemvura yakachena. Mvura yatingati inomwika isingazopi zvirwere izvo. Korera chirwere chakare kare kuti zvinotonyadzisa kuti nyika inzwike kuti vanhu vachinzi vafa nechirwere chakare chakadai. Saka zvinotipawo kuchema kukuru seboka. Nudipawo kuchema kukuru sevanhu vanoita zvokutengesa nemubati wemaoko. Asi chikumbiro chedu chatingori nacho kuvakuru vehurumende chero neveHarare sitisanzo kwatinobva kuti ndokwanyanya kuparara chirwere ichi ndechekuti ngavape mvura yakachena kuvana veZimbabwe. Ngavagadzise nyaya yekukolektwa kwemarara yatinoti suwa pachirungu. Suwa dziri kubhesta dzichingodaro kamba masiti roo patino na kuruku vila kore la yoi asicha kudiwa izuishu neche kumeka shua kutivane wabachana shuhondi kwa kutiso gazi kiswa sei nyae ii nukuti chakakosha kuchengete za ukenyo wevanu watifazi kuona vanu watifano uwandu wakadaha
tiruku ono zvakare mamwe matano aruku utorwa ya kuedza kudzivirira chirwere ichi ari matano anobatawo mashandiro enyu akafanana nekuramidzwa kwekutengeswa kwechikafu mukati meguta reHarare pamwe chetewo nekumisha yebudiro neGlenview nekutengeswawo kwemichero nemiriwo zvichinzi ndo zvimwe zvinogona kunge zvichiparadzira chirwere ichi muri kutambirawo sei matano aya
isusu ndofunga takatinozotaura kuti nyaya dzezvending hadzidzo dzatingati dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi nyaya dziri kukonzeresa kupararira kwechirwere ichi inyaya dzokushayikwa kwemvura inyaya dzekusakolekwa kwemabhini inyaya dzekuti masuwa anenge achifamba mumastriti vana vachitambira mumadhaka imomo saka tinokurudzira isusu hurumende kuti itange yaongorora nyaya dzezvinogadzisa nyaya idzodzo nokuti zvevending zvagara zvichingovapo kubva kare takaendeswa kuzvikoro isusu kuti tipedze zvikoro nenyaya dzevending asaisodi haina kumbobuda tinopikisa danho rese rinokanganisa kurarama kwedu nokuti kupinda mastriti hazvirevi tiri kuda kupinda masiti tiri kutsvaga raramo saka mafungiro edu isusu ndeyekuti hatisisi isusu mavenda ari kukonzeresa pararira kwekorera
imiwo chii chamuri kuita kana matanho apa muri kutorawo sesangano revhiset mukuedza kupa dzidziso pamusoro pechirwere ichi nokuti tinoona vakawanda vari kuti havasi kuwana dzidziso
dzidziso tatotanga ndofunga kana maiteerera zvimwe zvimwe zvatiri kuita kugwekumaziti apfuura taitovawo nezvirongwa zvokurudzira vanhu mamembers edu kuti aivashandirai pakachena inzinge vai mune mvura kana muchitengesa mafruits vanhu vasabatira zvirwere zvakadaro tine makambeni dzatatotanga wezvenyu muno muHarare kuti ngatishandire pakachena nokuti tagara isu tinokurudzira vanhu tivashandire pakachena
aiwa tinotenda zvikuru awadzai nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tinotenda uno mukana wamatipa wemukoma
manga makateerera kumukuru wesangano revanorarama nekutengesa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasamero wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mumitambo yePremier Soccer League yatambwa nasi. FC Platinum 2, Herentals 0, Blauwe City 1, Chicken Inn 1, ZPC Kariba 2, Highlanders 0, Yada 1, Ngezi Platinum 0, Caps United 1, Shabani 1.
Mano ni tipa ari uno day. And this is what I got my day. Tama de shit kulli gyanu kwa really want. Tu uze kujikana waka mucharisa unonzwe. Unonzwe. Mano mchinzenza si moyo muti asimbo senza. Amaru menaka to ida nzenza iyo ya. Tarara mira nzenza iyo. Iyo ino ita ndiko senza iyo ya.
Kambo nzenza kanobva kuna XQ. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevasere vanonzi vashaya nekuda kwechirwere chekorera muHarare chete. America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe mukurwisa chirwere chekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.